To all the Tinwada High students who lost their lives during this tragic accident, we say rest in peace.
Inga zvachiri chikomo chandinoziva chinoyera. Chashanduka chava gomo rerufu zerinorura. Uwiri dzakaoneka wani dzikati baba ndinodzoka. Mbuva makarongedza wani muchiti ndiro ndinozuka. Wangova murangariro we, wangova kutsanangura kwe. Makuyu akazunza musvetu, sveta ropa rakatunidza chikwitso. Wangova murangariro we, wangova kutsanangura kwe. Makuyu akazunza musvetu, sveta ropa rakatunidza chikwitso. Mwari muvatambire. Zvari mahungwe, toraramire.
Shaire, mariwe, zvari mahungwe, toraramire.
Makare kare chaifa mukuru, iko zvino toenda mhuru. Makandipire mbeu yacho Mwari, manditorera. Makare kare chaifa mukuru, iko zvino toenda mhuru. Makandipire mbeu yacho Mwari, manditorera. 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 Nai Mwari iyo.
Mwari muvatambire.
Inga zvachiri chikomo chandinoziva chinoyera. Chashanduka chava gomo rerufu zerinorora. Uwiri dzakaoneka wani
kwangova kutsanangura kwe.
Mbuva makarongedza wani